Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi chishanu nyamavhuvhu 17/2018. Sachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vanosungwa vachibva vavharirwa muchitokisi vachipomerwa mhosva yekuvhiringidza urongwa hweZimbabwe Electoral Commission hwekuzivisa veruzhinji zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Mapurisa anoti achaendesa vaKomichi kumatare mangwana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vari kupikiswa navaNelson Chamisa veMDC Alliance mudare reConstitutional Court, kukunda kwavo musarudzo yemutungamiri wenyika, vanotenda nyika dzemuSADC nekuvatsigira kwadzakaita musarudzo dzavanoti dzakanga dziri pachena uye dzisina mhirizhonga. Rimwe sangano rakavambwa nechizvarwa cheZimbabwe riri kuBritain robatsira nherera 35 dzinobva mumaruwa akasiyana-siyana. Upenyu hwevana veZimbabwe vari kugara muBotswana hwopinda munhamo yachikwepa yekuti uku chakarumwa, uku chiri kupiswa nemoto, zvichitevera danho reBotswana rekugadza mutemo unosungira nyika iyi kutanga kupa mabasa kuzvizvarwa zvenyika iyi vekunze vasati vapiwa mabasa. Muchirongwa cheLivetalk na 8pm tiri kutarisa musangano weSADC uri kuitwa kuNamibia. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.